Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 2024 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvitishamisi takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati mukakatana kuzovazodza.
Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukurumidza kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC kukunda musarudzo dzine mutauro.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
Asi vezanu PF vanoti hapana chakanganiswa navamunangagwa. Muimbi Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana nembavha dziri kubira vanhu nepfuti. Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC waFelix Tshisekedi vanova zvakare sachigaro weSadik nekukunda musarudzo dziri kunzi nevanopikisa munyika iyi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vamunangagwa vakorokotedza vachisekedhi vachiti vakakunda zvine mutsindo. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vanoti vachisekedhi vakawana zvikamu 93 kubva muzana kana kuti 73% zvemavhoti. Mutungamiri wenyika atendawo vanhu vemuDRC achiti vakavhota kunyangwe paive nezvimhingampinyi. Vamunangagwa vakurudzirawo runyararo munyika iyi kunyangwe hazvo yagara iine hondo. Asi mashoko avamunangagwa ashorwa zvikuru nemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi.
Tiri kuti dai kwamirirwa process yanyatsopera maobserver missions otaurawo zvavakaona musarudzo. Asi haiwa hazvitishamisi takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati memakakatana kuzovazodza.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vati hapana chakaipa chaitwa navamunangagwa.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
Vamarapira vatiwo
kana kune chimwe chichaitika tinenge tichingoona kufamba kwazvo mushure, asi isu tinogutsikana nemaelection akaitika kuDRC. Ende tunona zvakakodzera kukorokotedza kwete vachisekedhi voga asi nevanhu veDRC pakugona kuvhota vachisarudza zvavanoda.
Tabvunzawo vamukwananzi nezvinombotaurwa nebato rezanu PF zvekuti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo.
Chatinoramba kukundwa musarudzo dzinenge dzisina dzisiri fair, dzisina kumira zvakanaka. Besides that, kana sarudzo dzikaitwa zvakanaka, mareforms aripo, pane zeki yakamira zvakanaka, hapana munhu anoramba budikidzo dzisarudzo. Tinotokorokotedza anenge ahwina kana achinge ahwina, asi nemamiriro akaita Zimbabwe, ZANU PF haigoni kuti ihwine sarudzo. Ndosaka vachishandisa nzira dzavanoshandisa dzechitsotsi kuti varambe varipo.
Vakaongorora sarudzo dzemuDRC vanoti nzvimbo dzekuvhotera 2/3 dzakanonoka kuvhurwa uye michina yekuvhotesa 30 kubva muzana kana kuti 30% yaisashanda zvakanaka, zvakapa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu adzokere kumba asina kuvhota. Asi izvi hazvisi kumisa vatungamiri venyika dzemuAfrica kukorokotedza vachisekedhi. Vamwe vatungamiri vakurukotedza vachisekedi ndiva Evariste Ndayishimiye veku Burundi, asi vachiti havo kana pakaita vasingawirirane nezvakabuda musarudzo vanofanira kuenda kumatare zvogadziriswa murunyararo. Izvi ndizvo zvataurwawo nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakurukotedza vachisekedi, asi vakatiwo vanoimba kuti pave nerunyararo kana vanopikisa vakafunga kupikisa zvakabuda musarudzo, vachikurudzira kuti ende kumatare. Mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Sihulu vakurukotedzavo vachisekedi. Asi chii chinopa kuti dzimwe nguva zvinetse kuteedzera kurudziro yekuti vanhu vaende kumatare kana vakakundwa musarudzo dzine mutauro? Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya yematare idambudziko munyika dzakawanda muAfrika, nekuti matare anoonekwa senge asingapi mitongo inenge iri transparent, tichitaura nechirungu. Matare anoonekwa zvekare sekunge anofavora mahurumende, and uyezve ane yatingati propensity ekuita tilt maresults kune avo vanenge vachitonga kana vatungi vamiri venyika.
Vachisekedi vari kutarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira kana pasina vaenda kumatare kunokwikwidza zvakabuda musarudzo. Dare repamusoro-soro munyika iyi reConstitutional Court rine mazuva 10 ekunzwa nyaya yevanenge vapikisa zvabuda musarudzo, rozotaura zvakabuda musarudzo zviri pamutemo musi wa10 ndira. Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu inoti dambudziko rekushandisa zvinodhaka chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, kwete kuti runongowanika munguva dzezororo chete. Izvi zvinotevera vhidhiyo yakatenderera munyika mazuva ekisimusi ichiratidza vana vasati vabva zera vachinwa doro mudhorobha reHarare. Kupedza dambudziko iri, mapurisa anoti ari kusunga vanotengesa zvinodhaka nevanozvishandisa. Asi vamwe vanoti havasi kuona zviri kushanduka. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reThe Peace Hub Muzvare Irene Hungwe, avanoti pave kuda mushandira pamwe kuti dambudziko iri ripere.
Chiri kupa kuti vana vatore zvinodhaka, vamwe doro nekutora madrugs aya, inyaya yekuti mubereki haana kubatsira mwana kuti ave neclear cut vision of what they want to become kana akura. Saka mwana anozoita upenyu hunenge hwehoto inongoenda chero kwaenda mhepo. Nokuti kana wakuziva kuti ndoda kuita social worker, ndoda kuita human resources administrator, ndoda kuita basa rakati, une humwe hunhu hwaunodevelopa, hwaunoumba, hunoita kuti uzosvika pachinangwa chako. Zvekare zvevabereki vari busy kutsvaga mari kuti vafadze vana vavo, asi vasingatauri nevana. Saka vana they feel neglected. Vana havana munhu ari kutaura navo. Yes, they are fully provided for, asi havana ari kutaura navo kuti upenyu hwakamira sei. Saka vabereki tikamira panzvimbo zvinogona kubatsira kuti vana vedu vasava exposed, vana vedu vasapinda muhunhu unovaisa panjira.
Tingati here dambudziko iri ranetsa muHarare chete ndo matakaona mavhidhiyo aitenderera pazororo apa?
Inyaya inosuwisa. Kunyange zvazvo mutemo usingabvumiri kutora vana mifananidzo nemavhidhiyo tichishambadza zvisina mvumo yavo, asi tiri kutoona kuti nerimwe divi social media yakabatsira kuexposa nyaya dzakadai. Asi chakakosha kuziva ndechekuti hazvina kuitika muHarare chete. Isu takanga tiri kumanekaland musi iyoyo tikatomboti ngatitendererei kubva na 9 o'clock dzeusiku tichiona kuti vana vari sefu here, zvakamira sei munyaya dzekuchengetedzeka kwevana zvechokwadi. Takaona vana vari munzvimbo dzaifarwa, vana kubva pamazera as early as young as 9 years or below vachifara vasina mubereki, pairidzwa mimanzi, pachitengwa, pachimwa doro, vachitora zvinodhaka vasina mubereki. Kuri kuti mubereki akanga akavata kumba achiregedza mwana ngoti ha musi weChristmas, but that one day rinogona kudestroy upenyu hwamwana wako. Saka zviri kungoratidza kuti vabereki hatisi kuchengetedza vana vedu, ndosaka vana vachizowanikwa vaakuita zvinhu zviri riski zvinoisa upenyu hwavo panjodzi.
Saka ivo vana vadiki vochibatsirika sei mudambudziko irori?
Kubatsirika kungaita vana ndekwekuti vabereki vawane mapositive parenting skills. In issue yatiri kuchema kuhurumende kwedu kuti ngavaite mandatory for every parent muZimbabwe kuti awane maparenting skills. Nekuti kana mubereki akasatora nzvimbo yake, akasamira panzvimbo yake, ma efforts ese arikuiswa na ma pastors ni ma religious leaders wanochengete tatsika dzedu dzichivano anogona kusabudirira. Takatozviona pa COVID kuti vanhu machechi akavhagwa, zvikoro zvakavhagwa, vana vakaita nhumbu dzakawanda, vana vakatora zvinotora zvinodhaka, ma cases acho akakwira. So mubereki akasambira panzvimbo, all efforts by pastors and religious leaders kuumba morally conscious society anogona kusabudirira. Ma teachers ma efforts avari kuisa kuti vana vedu vange vari empowered educationally, vana vedu vange vari independent, anogona kusabudirira kana mubereki akasatora his important position muupenyu hwemwana, anogona kusabudirira kana mubereki akasamira panzvimbo.
Vanga vari mukuru wesangano reThe Peace Hub Muzvare Irene Hungwe vari parunhare muHarare na Evans Zininga weStudio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti kunyange vari kufarira kupinda mugore ra 2024 havasi kutarisira kuchinja kwemamiriro ezvinhu munyika, asi zvisinei vachaedza kusunga mabhurugwa newaya kuti zvishuwo zvavainazvo zvegore rino zvizadzikiswe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari muHarare.
Mumwe vechidiki anoti gore radarika ra 2023 ranga rakamuomera, asi achasunga dzisimbe gore rino ndi Leroy Gwati wekuHighfield muHarare.
Fanele tinoti mugore ra 2024 ngazvizvikaro kuti rerukika mamwe mabasa udai nekudaiso zvizvikatamanuka ngagore rakanakirawo kutasa zvawana wa 2024. Mahaso yedu isi magidhiri, mahaso redu refanangirira risunungirira pasina chinhu chomatsomo.
Muzvare Mona Lisa Nengu, mudzidzi wepa University of Zimbabwe, anoti anoshuvira kuenderera mberi nedzidzo.
Ndoda kufanira kuenda kuattachment, so I'll be looking forward to an attachment. Kunenge kuchidzidzwa zvakanaka, it's not all about money, but kunenge kuchidzidzwa zvakanaka. Plus, pandichienda kuattachment, ndotaziva kuti kambani yandinge ndakwanisa kuenda kuattachment izvonge ichariihaya kana ichingenda ita senapedza, so I'm looking forward to working harder.
Hanzvadzi yamuzvare Mona Lisa Tapiwa Nengu, uyo anoshanda pachipatara chikuru chemuno muHarare chaasina kuda kuti chidomwe nezita, anoti dai hurumende yapindirawo nekuvapa mihoro iri nani gore rino.
Zvinhu zvakanyanya zvakaipa zvazvo pazviri kuti tinotenda kuti zvatinge zvine hurumende, vatinotarisira kuti vanokwanisa kudiisa zvinhu zviri nani kudarika izvi. Tichitarisawo kuti Zimbabwe yedu nezvizhinji zvainazvo kuzvicherwa nezvimwewo zvekuti zvinogona kubhusta ikonomi.
Elson Mutemeri, murume wechidiki anogara kuruwa, anoti haaone achigara munyika kwenguva refu sezvo yave kuda madhonza chete.
Vanhu vakawanda vanga vachibuda kunze kwenyika and taifunga kuti maybe nemaelections akauya anogona kuti favao, but zvikuratidza kuti zvakaenda nepamwe. So 2024 kwakutongoitawo zviri kuitira mwe zvekubuda izvozvo. Tombozamawo kuenda kunana UK nekunana Canada kuri kungoenda vamweko.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire, asi panguva yataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira, asi vanogara havo vachiti mikana muZimbabwe irimo uye vechidiki vanofanira kuishandisa vasati vafunga zvekunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mikana iyi vanoti inosanganisira kuwaniswa mari yekuvamba mabhizimusi kubhanga revechidiki reEmpower Bank, kudzidziswa mabasa emaoko pamwe chete nekudzidziswa nezvekuita mabhizimusi ane pundutso. Mumwe womudzimai wechidiki wemuEpworth, Muzvare Chantel Sampambe, vanoti vane chishuwo chekutanga bhizimusi rekutenga nekutengesa gore rino.
Semudzimai wechidiki wanhasi, gore ratiri kupinda ra 2024, ndiri kushuwirawo kuti ndikwanise kunohodha hembe nebhutsu kuSouth Africa nemahandbags tionditengesera vanhu kunoko. Kana ndichinge ndazokurawo business, ndinoshuwira kuzovhurawo kashopu yangu yehembe inenge iri butika.
Wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research kubindura, Justice Muzondiwa, vanoti
ndingango encourage vechidiki kwavari kwese muZimbabwe kuti 2024 vatipindei tine muono webusiness. Tsvaga zvokuita pauri ipapo, tengesa supply zvese zviri kudiwa nevanhu iko kwauri. I know kuti zvinogona kungorima vamwana capital, asi chandingangokukurudzira mune weZimbabwe ndechekuti zvokutengesa hachishaike, chekupa hachishaike kuti utange business rako.
Vechidiki vakawanda vanoti varikupinda mugore ra 2024 tarisiro yavo iri pasi zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye hurumende yakawedzera mitero yakati kuti kutanga gore rino iri kutarisirwa kuti ichakonzera kudhura kwezvinhu. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinotiwo kutarisira zvakanaka kuri kuita vamwe vechidiki hakuna kuipa, asi mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vanogona kumirira guyo sembwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinonzi kune kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Izvi zviri kuuya panguva iyo Israel yati yarwisawo nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweLebanon nemuSiria. Israel inoti vechikwata cheHezbollah chemuLebanon nemauto eSiria vari kukanda zvombo munyika mayo. Israel iri kuyambira Lebanon kuti inogona kuirwisa kana chikwata cheHezbollah chikaramba chichiirwisa. Hamas neHezbollah zvikwata zvinonzi zvinotsigirwa neIran. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 vafa kubva zvatanga hondo iyi musi wa 7 Gumiguru. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi zvichibva zvatanga hondo iyi. Mauto eIsrael 194 kana kuti 174 vafawo mukurwisana uku. America iyo inotsigira Israel inotora Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Ndege yanga yakatakura vanhu 390 nevapfumbamwe yadhumana neimwe ndege yemauto panhandare yendege yeNahed Haneda muJapan. Ndege idzi dzabatira moto uye mauto mashanu anonzi haasi kuzivikanwa kuti aripi. Asi vanhu vose vanga vari mune imwe ndege vabuda pasina kuvara. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione paine chinoshanduka munyaya dzeupfumi mugore rino ratapinda ra2024 kana dzichienzanisa negore ra2023 dzichiti kana paine shanduko ingaitika ingatovei kuti zvinhu zvingatonyanya kuomera veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti semaonero avo upenyu hucharamba huchioma nekuti hurumende inenge yave kuratidza kuti yapererwa nemazano.
Yaita zvose zvainokwanisa sokutaura kwava mutuli pavaitaura kuti vari kushaya kuti nemhaka yei musika mutema uchinge uriko ivo vaisa zvirongwa zvose zvavanokwanisa kunge vaisa kuvandudza ufumi hweZimbabwe. Zvakatozoita kuti hurumende iwedzere makore akawanda Zimbabwe ichishandisa US dollar kusvika 2030. Zvinobva zvaratidza kukonewa kuumba mari yenyika kuti inge ichimiririra ufumi hwenyika, nokuti kana nyika ichinge isina mari yayo zvinoreva izvo kuti haina simba rokunge ichikwanisa kunyatsokuvandudza ufumi hwayo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti chimwe chicharamba chakatsikirira upfumi hwenyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze ayo ari kubata nyika panyaya dzekurima.
So naizvozvo tinenge tichitarisira kuti vacharamba vachitarisa here upfumi hwenyika kuti vakwanise kubetseredza avo vasina kukwanisa kuwana chakakwana zvekudya nekuda kweagriculture output yakadzikira muna 2023 kunyanya even chibage. Pare zvino senyika tirikutarisira kuti tinenge tichitengawo chibage kuSouth Africa. So tinenge tichitarisira kuti dai vaona kuti vabatsira kutanga kwegore kuti mhuri dzisina kuwana chikafu chakakwana muna 2023 vawane rubatsiro.
Izvo zvinotsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara. Ava vanoti mamiriro ekunze akaipa ari kukonzerwa neEl Nino achakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Pane tarisiro nefungidziro yekuti agriculture production or output yedu kuagriculture inogona kuti dererei mvura yakasanaya zvakatsarukana. Saka izvozvo zvinoaffecta economy, zvinoderedza upfumi hwenyika. Zvinogona kuitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu especially zvekudya inge ichizokwira. Zvinoaffectawo zvakare even kugadzirwa kwemagetsi.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari muzvinabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanotiwo
tikatarisa kumaindustry yedu uko ndokuri kukosora kunonetsa. Ende maonera angu ndokuti hatina hurongwa hwemberi. Politics takaguta tinadzo tinozviita asi economy hatina. Ndiri kuti netsa ende iri kuramba iri mumavoko evashomanene. Ungakuti kuda economy inobatsira vanhu less than 10% asi mamwe ma 90% aya havasi muekonomy varungopindawo mapinda vakuru. Saka dei papo panyatsa kugadzirwa tione kuti economy yapuwa kuna vanhu vose.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanotiwo gore ra2024 rine matambudziko arowo anofanirwa kurwiswa nenyika kuti upfumi husimukire.
Senyika denga rinogona kusatinakira uyezve mitengo yezvicherwa haina kunge yakatiitira zvakanaka. Saka zvinoreva kuti senyika tinofanira kunge tichitarisanazve nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti tigowana mari yekutsigira hurongwa hwehurumende. Hongu zvingauya nemarwadzo asi zvekuti tizvirege tidzokerezve kumashure tinoona zvisina kufanira. Asi yatongova nyaya yekuti titsunge zvakanyanyisisa tichiita mudeme mudeme senyika.
Zvimwe zvinonzi nenyanzvi dzezveupfumi zvicharemedza upfumi hwenyika pamwe nevana veZimbabwe mitero mitsva yakawedzerwa mubhajeti regore rino negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iyo yakatanga kushanda kubva nezuro. Danho rinonzi richaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire.
Kana wakarora kana kurorwa mira ikunyepa mani vamwe vakapinda
matiketiva edivi reCID Homicide anonzi apomera mhosva muimbi wemusambo weZim Dancehall Freeman uyo akaberekwa achinzi Emage Chizanga mhosva yekushanda nembavha dzinosanganisira Mushakabvu Godfrey Machingura na Ernest Paul Muzenge Zhou kuti vabire muzvinabhizimusi Patrick Chimbodza kumba kwake kuMount Pleasant muHarare. Freeman anonzi nebepa nhau repadande mutande reZim Live aipamba vaidzi mamiriro akaita pamba pavachimbodza. Asi Freeman mumashoko kuvatori venhau ari kuti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya achiti kana Chimbodza wacho haana kana ruzivo naye. Machingura akaurayiwa nemapurisa kuAcadia muHarare pamwe nemumwe wake Jabulani Ngoveni wekuSouth Africa. Vamwe vechikwata chembavha ichi vakasungwa. Freeman akambobvunzurudzwa nemapurisa zvakare muna 2021 mushure mekunge imwe mbavha Charles Chirara yaurayiwa nemapurisa kuChadcom. Chirara ainge aine mufananidzo naFreeman waitenderera pamadande mutande. Asi Freeman akati aingova mumwe wevanhu vaifarira mimhanzi yake. Man,
kana zvaifa kanda izive kuti richava disaster vamwe vakati masocha chango shota ikama fish mumba ndepinda matende ndokoka kapa mweda wakatengwa nemumwe rasta vamwe vakati masocha chango shota ichombo so one day ndaka izi ndipa kukiza mbura ino pia imo giza ndaya chiko ndakanga dine visa ndahiza ziva kuti zvija shika pakusiza shumba kamonzo noko pado Sure, you made a very worse voice. Did you do my one? Are you there? I'm home. I can't see you is a nigga to quit. Can you go?
Nzwisai kambo man to man kubva kuna Freeman. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America tiri mu Washington DC. Munaudze mitambo. Kenya inoti pane varume vaviri vasungwa nemapurisa mukuferefeta kwavari kuita kufa kwemumwe mhanyi wekuUganda Benjamin Kiplagat. Kiplagat uyo akaberekerwa muKenya akawanikwa ari mumotokari akachekwa pauro nemusi wesvondo kumucheto kweguta reEldoret. Mapurisa anofungidzira kuti vakamuuraya anova makororo anozivikanwa munharaunda vaida kumubira sezvo akatorerwa narembozha yake nemari. Kiplagat aimhanya nzendo refu uye akakwikwidza mumaolympics muna 2008, 2012 na 2016. Eldoret inzvimbo inodiwa nevamhanyi vakawanda sezvo iine makomo zvinopa kuti vagadzirire makwikwi avo. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 p.m. nasi tiri kutaura nevechidiki nezvavanoshuvira mugore rino ra 2024. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. mufuro kusvika chishano pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekwavanoti kukurumidza kukorokotedza mutungamiri weDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC mukukunda musarudzo dzine mutauro. Asi vebato riri kutonga reZANU PF vanoti hapana chakakanganiswa navamunangagwa. Muimbi ane mukurumbira munyika Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana kwaanonzi anoita nembavha dzinonzi dziri kubira vanhu nepfuti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rweIsindebele. Thank you.
Soku izika disenda baku VOA.